problem huri hapo ndekuti chakangosiwa zvakadaro ari matutu makuru emavhu mvura haisi kufamba murwizi imomo ende mabridge ezvinofanika mutare bridge yava nesimutation uye kuna almost about 800 families dzinogara munharaunda iyoyo zhinji dzemafamilies iwayo dzinowanikwa long murwizi iyoyo ende nemvura yakunonaya paane njodzi yekuti maproperties evanhu anokwanisa kuparara saka ndoo nyaya yapo huru iye zvino yekuti panofanira kuti pagadziriswe rwizi irworwo kuti vanhu vaive nekugara zvakanaka
makambani ari kuchera vari kukwanisa here kuitawo mabasa ebudiriro munharaunda imomo zvokuti zvamuri kutaura zvekugadzirwa kwemabridge nezvimwe zvinogona kunge zvichiitwa imomo
hakuna changa chichiitwa isusu muongororo yatakatoita takatoenda kunoendeswa revenue rwizi irworwo rwuriranda mutasa rwurwadistrict council ikoko hakuna chiri kuenda ikoko zvakare tikaenda kunoendeswa goridhe chaiko chaiko kufidelity hakuna zvakare goridhe riri kuenda ikoko saka hakuna nekuti vanhu havanga vachichera zvisiri pamutemo vanga vachitarisa masimba epolitiki so makambani akafopo iwo akanangana kunyanyanyanya nezvematongerwo enyika vanhu ivavo vanga vachichera ivavo saka havana chavanga vachibhadhara
tichitarisa iro gwaro renyu ramakaburitsa rinozobatsira sei matambudziko ese amuri kutaurayo
gwaro iri kureuchidza hurumende nezviri kuitika saka iye zvino tiri mubishi nemaresidensi kuti tiite petition yatiri kuda kunopresenda kudare reparamende musi wemuvhuro kuti vatidanirewo minister of environment padambudziko riri apo kuti paitwe rehabilitate nekurumidza uye nekutendedza hurumende zvakare kuti zvicherwa zvinofanirange zvichicherwa nemutoo unoita kuti vanhu neenvironment vagarisane zvakanaka saka ndiwo donzo ratinaro pari zvino nekuti takatarisana nedisaster pakasaitwa rehabilitation nekukurumidza nekuti zvino muzimbabwe zvino inguva yemvura ende mvura yezvino yakuuya iri kuuya kudaro rwizi harusi kufamba nekuti rakangobviswa vanga vachichera vaya havana kusungwa ende hapana matanharo atiri kuona ari kutorwa kuti rwizi rugadziriswe kuti mvura idarike ndosaka zvino tiri mubishi rekuti titarisane nedare reparamende kuti vange vachitaura nevakurukota vehurumende veministry of environment ministry of mines kuti paitwe matanho nekukurumidza kuti rwizi rugadziriswe mvura ipfuure vanhu vasapinde mudambudziko rekuparadzirwa dzimba neupenyu masvondo apfuura aya kwakatofa munhu murwizi imomo nekuti vamwe vana vakunotambira madhamu aya akasiyiwa iwayo vamwe vana vari kuchera imomo vachitsvaga goridhe vamwe vachakatopfutsirwa nevhu akafira imomo
asi chii chiri kutarisisa hurumende kuti inge ichitora matanho kana imi muchiita mabasa ekuratidza zviri kukanganiswa munharaunda muchivasvitsa
chiri kuvhiringa hurumende ndechekuti kune vakuru vari muhurumende vari kuwana zvavanowana pazvinhu izvozvo ndo zviri kuita kuti hurumende isave ine simba rakanyanya rekumisa zvinhu izvozvo ndo dambudziko huru ririmo panyaya yeriverbed mining
iri gwaro renyu maingotarisa rwizi rumwe chete mutare river here kana kuti mune mamwe matunhu amakasanganisirawo muongororo yamakaita
kuchimanimani ndizvo zvakare zviri kuitika ikoko kwaodzi ndizvo zvimwe chete izvozvo zviri kuitika ikoko ende ndinodavira kuti matunhu ese ane nzizi kune goridhe zvinhu zviri kuitika zvakada kudaro gwaro redu rakatiratidze chete kuti zvataona izvi ndo zviri kwese